vachitaura pamberi pekomiti yeparamende inoona nezvekusimudzirwa kwemadzimai nekuenzaniswa kwemikana sachigaro wezeta mai Rita Makarau vati vane tarisiro yekuti hurumende ichavapa mari yesarudzo iyi kunyange hazvo Zimbabwe yakatarisana nematambudziko emari. Amai Makarau vabvumawo kuti mari yavari kuda iyi inotyisa sezvo yakawanda zvikuru.
SEC is well prepared to hold the elections come any date in 2018.
SEC yakagadzirira kufambisa sarudzo chero musi gore rinouya. Takatoisa bhajeti redu kune vanoona nezvemari. Mari yacho ndoyatanyora. Handingatauri nemuromo sezvo mari yacho ichityisa kuwanda kwayo. Sarudzo dzagara dzinodhura. Takatotanga kupiwa mari iyi imwe yatakashandisa kutsvaka zvekushandisa kunyorisa kuvhota zvebiometric. Tine chivimbo nehurumende kuti vanotipa mari iyi yese. Havasati vambotadza kutipa mari yesarudzo kubva muna 2013 apa tanga tichiita sarudzo dzemabielections.
Vachitaura nezvekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume nevanhukadzi musarudzo dza 2018 idzi, amai Rita Makarau vati kunyange hazvo bumbiro remutemo richitaura zvekuenzaniswa kwemikana, pari zvino hapana mutemo unopa SEC masimba kuti irambe mazita vanenge vapiwa nevemapato ezvematongerwo enyika kana pasina kuenzaniswa kwemikana pakati pevanhukadzi nevanhurume.
We cannot compel political parties to field women candidates for the National Assembly.
Hatina masimba ekumanikidza vemapato kuti vaise madzimai kukwidza senhengo dzeparamende. Hatina masimba ekuvaudza izvozvo. Kune mutemo unotaura kuti vanhu vanonyoresa sei kuti vakwikwidze musarudzo. Saka kana munhu ane zvinodiwa kuti amire musarudzo, isu seZEC hatikwanisi kuramba kuti amire nekuda kwekuti munhurume.
Sachigaro wekomiti iyi amai Beata Beatrice Nyamupinga vebato reZANU-PF vachimirira Goromonzi West mudare reparamende vatiwo senhengo dzeparamende havatarisiri kuti SEC ingotarisa vanhukadzi vasingapiwi mikana yakaenzana nevanhurume.
Kwandiri, kana musingakwanise kuudza vemapato kuti vanofanirwa kuenzanisa mikana yevanhurume nevanhukadzi yekukwikwidza musarudzo ya 2018, ndoda kunzwisisa kuti seSEC zvii zvamanga muchirunga muhofisi menyu kuti tizadzise kuenzaniswa kwemikana. Handitarisiri SEC kuti ingoti hatina masimba iro bumbiro remutemo richitaura kuti mikana inofanira kuenzaniswa.
Amai Nyamupinga vakurudzirawo nhengo dzeSEC kuti dzidzidze kunyika dzakadai seRwanda kuti vanoenzanisa semikana pakati pevanhurume nevanhukadzi panguva dzesarudzo. Amai Makarau vaudzawo nhengo dzeparamende kuti sangano ravo harina simba rekuti munhu chizvarwa chenyika here kana kwete. Amai Makarau vakurudzira zvizvarwa zveZimbabwe zvine zvitupa zvakanzi alien kuti vaende kwaregistrar general kunogadzirisa zvitupa zvavo. Amai Makarau vati pachatanga chirongwa chekunyoresa vavhoti havazobvumi kunyoresa vanhu vane zvitupa zvinoratidza kuti munhu asi chizvarwa cheZimbabwe. Amai Makarau vati vanhu havasati vatanga kunyoresa kuti vazovhota musarudzo dza 2018 asi vakatiwo gwaro revavhoti idzva rinenge ravapo muna zvita. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.